Vari kutungamirira vaongorori vesarudzo ava vachibva kumasangano maviri ekunze anoti International Republican Institute neNational Democratic Institute Valari Gaba vanoti masangano avo atumira vaongorori vesarudzo kumatunhu ose emunyika ayo achatanga basa kubva nhasi kusvikira sarudzo dzaitwa mwedzi unouya. VaGaba vanoti vaongorori vavo vesarudzo ndivana mazvikokota munyaya dzesarudzo vanobva muAfrica, Europe, pamwe North America.
Elections are more than just voting on election day.
Sarudzo hachisi chinhu chinoitwa musi wekuvhota chete. Zvakakosha kuti vaongorori vesarudzo vaongororewo kutsvaga kunoita mapato, rutsigiro pamberi pesarudzo, pamwe nekuongorora zvakare gadziriro yesarudzo munyika yose.
VaGaba vati vaongorori vavo vesarudzo vachaita basa ravo vasina divi ravakarerekera sezvakatarwa pasi pemirau yeUnited Nations inobata nyaya dzekuongororwa kwesarudzo. Vatiwo vachatarisa kuti Zimbabwe ichange ichitevedzerawo zvakatarwa nemasangano akaita seAfrican Union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panyaya yemafambisirwo achaitwa sarudzo. Vavimbisa kuti zvose zvavachange vachiita mukuita basa ravo vachange vachitevedzera mitemo yemuZimbabwe. Rimwe remapato anopikisa reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutambira nemufaro kuuya kwevaongorori vesarudzo ava pachine nguva yekuti sarudzo dziitwe mwedzi unouya. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati zvakakosha kuti vaongorori vesarudzo vaonewo kutambudzika kwavari kuita kuti hwaro hwesarudzo dzakachena hugadziriswe nehurumende pamwe nekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Ngu tinofara chose kuti vari kuzoona kufamba kusarudzo vavuya nguva yakanaka chose, asi semusangano weMDC, sebato guru reMDC, tiri kuti isu tiri kuda voters roll rakachena. Tiri kuda zvakare kuziva kuti maballot paper achaprindwa kupi uye nani. Tichada kuona zvakare kuti achange achimbofamba sei pakuprindwa pachona ipapo, nekuti shiri nemuriri wayo hairegi. Naizvozvo chakatanga ndochakachenjedza, toda kuti sarudzo dzinge dziri pachena zvichiitwa mune zvakanaka, voters roll rakachena, maballot paper ari maballot paper atichaziva kuti aprindwa kupi uye nani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti chinhu chakakosha chaitwa nemasangano maviri aya kukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo. VaGwede vati zvasarira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemwedzi unouya dzive sarudzo dzinotambirwa nepasi rose kuitira kuti Zimbabwe igokwanisa kudyidzana nedzimwe nyika, sezvo vachiti vaongorori vesarudzo ndivo vanotakura mashoko akanaka kana akaipa pamusoro pemafambisirwo anenge aitwa sarudzo.
Vanoongorora sarudzo vaamuno vachadzokera kunyika kwavo vachinotaura nevemabhizimisi, vachinotaurawo nehurumende dzavo kuti Zimbabwe zvechokwadi yaakunge nyika yatingashanda nayo, asi kuti kana sarudzo dzisina kunge dzafamba zvakanaka vachadzokera zvekare neshoko rinenge risina kunge rakamira zvakanaka. Vachange vachinotaura kuti kuZimbabwe aiwa zvekutaurwa zvekunzi taane new dispensation zvindezve hazvisi zvechokwadi, ndezvenhando nenyaya yekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Saka tinouimba kuti hurumende ichanzwisisa kuti iine basa rekunge ichiona zveshuwa kuti sarudzo idzi dzadzijekere. Ine basa rekunge richiona kuti sarudzo dzatichaita muna2018 isarudzo dziri pachena, isarudzo dzinofadza mhomho yeZimbabwe, asi dzichifadzazve mhomho yepasi rese kuti inge ichiti Zimbabwe yanyika yatingakwanisa kushanda nayo, upfumi hwayo tingaibatsira kuti hunge huchienderera mberi.
Kuiswa kwevaongorori vesarudzo vachagara munyika kwenguva refu kwaitwa nemasangano maviri aya kunotevera kushanya kwesvondo rimwe chete kwakaita vamiriri vemasangano aya pakutanga kwemwedzi uno, avo vakaburitsa mashoko ekuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kubuda pachena panyaya yekudhindwa kwegwaro revavhoti kumapato ari kukwikwidza musarudzo, kuburitswa kwenhau dzisina divira dzakarerekera, pamwe nekubvisa mauto anonzi nemapato anopikisa ari kuvhundutsira vagari vekumaruwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzakasununguka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vakavimbisa kuti sarudzo dzegore rino dzichange dziri sarudzo dziri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.